Va irimai chakaza avano gara kumurewa West, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavo avakoshesi zvekupfeka mamask munguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19.
Kuno kuvanhu vanyatsozvichiridzidzo izvo. Mask vanyatsozvikoshesa here? Havanongoiti kumushe here? Ndosi vasingazvichiridzi.
Vachakaza vanoti vanoziva kuti chirwere ichi chinouraya, asi havasati vaona pachakauraya, izvo vati zviri kukonzera veruzhinji kuti vasatora matano anokurudzirwa kupararira kwacho. Mumwe mugari wenzvimbo iyi vatakunda mabaya vanoti hapana kurudziro yakanyanya iri kuitwa kumaruwa sezvinoitwa kumadhorobha. Vanoti izvi ndizvo zviri kuita kuti vasaite hanya nekutora matano ekuzvidzivirira.
Kuno kuvanhu vanyatsozvikoshesewo zvekuzvikoshesa zvacho zvekuti bhozi kana social distance yacho inobuda seiko. Zvakafana nepapane pandiri kana nemusangano, but vakuru vacho vanenge vasitorina mamask acho. Pazvibatsiro ungopfeka chero ukapfeka uri hwani, hapana zvaunenge vachiita.
Asi vachitaura nevatsigiri vebato ravo munzvimbo iyi, murongo wemisangano muMDC Alliance vaAmos Chibaya vakayambira vagari ava kuti vakoshese zvavanoudzwa nenyanzvi pamusoro pechirwere ichi, vachiti chinouraya.
Chirwere chekorona chirwere chinouraya. Munonzwe.
So nyaya dzekuzvipfeka mamask musati kwai wai nhema ichokwadi, hama dzangu. Zvakakosha kuzvidzivirira ndizvi. So tivedzirai tikaidzodzo. Hadzidzemwo mune dzenyu pokuti chinouraya nechiriko chirwere chekorona. So ngatichengetedzei.
Imwe nhengo yerimwe sangano rinoshanda kumaruwa HPinge nechimanimani vaOwen Hiwaya vanoti dambudziko rekusapfeka mamask ririko kwavanoshandira uye vanorwisana naro zuva nezuva.
Ukaona munhu akapfeka mamask anenge aenda kana parikuungano kuti vari kupiwa zvinhu zvari kupiwa nemaorganization yakaita sana Go. Kuti vana Go kana vachipa ndanga vataura kuti vatikupa uyai makadai, uyai makadai, but on a daily basis vanhu kupfeka mamask kwavo kuna kunyanya kushoma. Vanhu vatopfeki chinhu chavasikanyanyi kutarisisa kuti vangapfeka.
Vatiwo zvinoburitswa muongororo dziri kuitwa pamusoro pechirwere ichi zuva nezuva zvinoratidza kuti chirwere ichi chakawandira kumaguta akaita seHarare neBulawayo, izvo zvave kuita kuti vanhu vari vare kumaruwa.
Kuona kwataita chishanda kumaruwa kumaruzevha kuna anonzi masocial myth kana zvinhu zvifungidziro. Vanhu vanofungidzira kuti chirwere ichi ndechevanhu vemataundi. Nyangongadauta sama statistics anoburitswa neMinistry of Health anobuda achiti Harare, Bulawayo kwakawanda kwakadai. Saka vanonga achiti asangechekutaundi muno maruzevha hamuna.
Vaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kumaruwa zvine ngozi yakakura.
Tofanira kutoenda pamberi nokuwedzera moto wokudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi hachisati chapera, chichiripo, chichiri kuspreada, chinogona kuputika zvakanyanyisa nyango kumaruwa ikoko tisina kutarisira. Vanhu ngavazive kuti vanhu havagari mutaundi chete, vanhu vanofamba vachienda kutaundi vachienda kumaruwa. Saka tokurudzira kuti tingotevedzera mitemo yese yeCOVID-19 yakafanana nokupfeka mamaski, kugara tichigeza maoko, nyaya yesocial distancing nezvimwe zvese zvakadero. Tisingaungane takawandisa panzvimbo imwe chete kumariro nezvimwe zvakadero. Izvi zvinoapplya kumaruwa nemutaundi zvese.
Dr. Madzore vanoti dambudziko iri rinowanikwawo mumisha inogara veruzhinji mumaguta, uye chirwere ichi chinogona kuputika zvekare kana vanhu vakarega kutevedzera zvakatarwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization pakudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 kwamurewa, ndini Godwin Mangudla.